we know they've tried to engage us through Apex, but Apex is something illegal. It's also through under the banner FSO, we're representing Jichemo Zedu Seva Zidis. So our demand still stands. Sezvazvo vari kuramba kusangana nesu asi tiri kuedza kusangana shandisa protest yemangwana takapfeka hembe tsvuku hembe tsvuku it's a symbol it's a labor movement color red tiri kuishandisa isusu tichisangana nevashandi kunyanya vadzidzisi tichivaudza kuti ikodzero yavo yekuvhunza mari yekutaurira employer wavo kuti mari ishoma
saka izvi zviri kuitika Zimbabwe yese here kana kuti kune nzvimbo dzamasarudza dzamuchaitira
takurudzira vadzidzisi kuti vaite Zimbabwe yose nhengo dzedu kunyange nevasiri nhengo dzedu Zimbabwe yose
muri kuona here sekuti ichi chiitiko chinogona kusunda hurumende kuti ikurumbidze kuteerera zvichemo zvenyu zvamuri kutaura navo
zvinokasikira kuti tisunde hurumende ndo zvimwe zvinenge zviri kutyiwa nevadzidzisi vazhinji vari kutya zvakazoitika kuvakoti saka vadzidzi taedza kuti tiite zvakanyarara tine chivimbo zvekuti zvichasunda hurumende kuti iite action panyaya yatinayo
takanzwawo hurumende ichitaura pakaita vana mukoti nana chiremba vachiti zvinenge zvanga zvava kusundwa nezvematongerwo enyika imi pandaona pakanzi Red Friday of Rage Up ndabva ndamhanya kufunga kuti zvazve MDC here
kwete hazvinei neMDC tikatarisa isu seunion red ikala yedu hazvinei nechekuita neMDC and it's a color inoshandiswa for labor inongota it's just a symbol isine chekuita nemusangano hakuna musangano wezvematongerwo wenyika unouya kukuudza kuti mari yako haikwani iwe wega sishandi unotozvizivira kuti mari yangu haikwani saka kungangova kuda kusonanidza nyaya kana zvii zvakutumwa nevematongerwo wenyika isu sebato revadzidzisi vekumaruwa hatinei nechekuita nemusangano wemdc